Mangwanana kanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 23 Gurume March 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tine dambudziko guru kana vasore vedu vasingakwanisi kuona zvinhu zvakafanana neizvozvizvi, nekuti nyika iri kurasikirwa noupfumi hwakawanda zvakadai nohwanda hwaiita svika patiri panapa.
Financial Intelligence Unit inonzi iri kuferefeta va Hubert Madzinire vanozivikanwa nerekuti Samuel Hubert Angel pamwe nemumwe muzvina bhizimisi va Ewan Macmillan pamusoro peuori hwekuburitswa kwegoridhe kubva munyika zvisiri pamutemo.
Kana wafunga kuiprosa ibva waenda zvachose, nekuti ukaita uchienda uchidzoka unotivigira madhimoni epolitics anova anotivhiringa mukushanda kwedu kwatinogara tichiita.
Sangano remisa Zimbabwe rinoti vamwe vatori venhau vari kukukidza musarudzo dzezvematongero enyika vari kusvibisa zita revatori venhau munyika. Nzou dzinonzi dziri kukonzera mhirizhonga mudunhu rematebeleland north, ukuwo shumba dzichinzi dziri kufamba pamadiro mumusha wenyamhunga kukariba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Boka rebhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe rinoferefeta mafambisirwo emari reFinancial Intelligence Unit rinonzi riri kuferefeta vaHubert Madzinire vanozivikanwa zvakare saHubert Angel pamwe nemumwe muzvina bhizimisi wechichena anonzi vaEwan Macmillan. Vaviri ava vanonzi vamwe vevanhu vanoshanganisira vakuru muhurumende vari muvhidhiyo inoratidza uori huri kuitika munyika pakuburitswa kwegoridhe kubva munyika zvisiri pamutemo. Vhidhiyo iyi iri kutarisirwa kuburitswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera nhasi china. Gwaro rakaburitswa nezuro nekomishoni inoona nezvemari dzemuzhandigere yeInsurance and Pensions Commission rakasainwa nakomishina amai Grace Muradzikwa richinyorerwa makambani emuzhandigere rinoti komishoni iyi iri kuda kuziva pamusoro pepfuma yevaviri ava seurongwa hwekuferefeta pasi pemutemo hwekudzivirira kufambiswa kwemari zviri kunze kwemutemo. Rinoti komishoni iyi inoshingirwa nemutemo weMoney Laundering and Proceeds of Crime Act kuti ishande pamwe neFinancial Intelligence Unit mukuongorora nyaya dzekufambiswa kwemari zviri kunze kwemutemo. VaAngel, mumiriri weZimbabwe kunyika dzekuEurope neAmerica, vari nhumwa yakakosha yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uye vari mukuru wekereke yeSpirit Embassy iri kuBritain. Studio 7 haina kukwanisa kubata vaAngel kanawo vaMacmillan kuti tinzwe mativi avo panyaya iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vaLouis Chaumba veAnti-Corruption Trust of Southern Africa kuti tinzweyo maonero avo padano ratorwa neRBZ iri.
Nguva zhinji panobuda nyaya dzeuori, hurumende inongotora matanho akafanana neatora iwayaya kuti itsvagurudze nyaya yacho, asi ndinofunga kuti semazuva ose mhedzisiro yacho tinoziva kuti hapana chichangoitwa, nokuti hatina kumboona mamwe matanho akatorwa nehurumende akasiyana neyaari kungotora pane vanhu vanongonzi vanenge vaita nyaya dzeuori.
Tinozwa kuti vaviri ava vari kunongedzwa mufirimu reAl Jazeera riri kutarisirwa kuburitswa nhasi, riri kupenengura uori hunonzi hwanga huchiitwa mukuburitswa kwegoridhe muZimbabwe. Tingati herindo zvasvitsa pakuti vaviri ava vanga vachiferefetwa.
Zvechokwadi, nyango zvangu inini pachangu ndisandaona firimu iro riri. Asi zvinotaridza kuti ndozvatsimudza mhepo yaita kuti paumbwe urongwa hwaihwohwo hwekuedza kuferefeta vanhu vataurwa ivavava. Chinhu chinotishamisa kuti uori hwakafanana nehuyu hwemhando yepamusoro hunokwanisa kupotswa nemaziso evasori. Zvino kana tichirasikirwa neuwandu hwakadai hwemari tine dhipatimendi revasori, ko zvii zvimwe zvinhu zviri kubuda kunze kwenyika zvisiri kuonekwa nevanhu vanofanira kunge vachiongorora vachiferefeta ziso renyika? Saka tine dambudziko guru kana vasori vedu vasingakwanisi kuona zvinhu zvakafanana neizvozvizvi, nekuti nyika iri kurasikirwa noupfumi hwakawanda zvakadai. Nohwanda hwaiita svika patiri panapa kuti maticha vari kushayiwa mari yekutambiriswa vashandi vehurumende zvichingodaro, nokuti mari zhinji dziri kurasikira dzichibuda nenyaya dzeuori.
Tomboti kuferefetwa kwevaviri ava kune chekuita naiyo dhokumendari kana firimu reAl Jazeera iri, zviri kureva here kuti vanoferefeta mafambisirwo emari nekuunganidzwa kweupfumi munyika vari kurara nezamukanwa kuzomirira iro firimu irori?
MuZimbabwe muno tane dambudziko rekuti panongochakurudzwa poonekwa munhu aine mhosva ongomboenda kumataredzi mhosva, nyaya yacho zongonyangarika hayo. Chatinofanira kuziva ndechekuti vanhu ava vanhuwo vakanga vaine ushamwari kana kuti vaine kudzidzana kwakawanda sezvazviri kutaurwa nevakuru vakuru vehurumende. Ndinofunga kuti pane zvimwe zvinhu zvisina kuzofamba zvakanakanaka kana kuti vanhu vakaita manyemwe ndokutaura izvozvizvi. Asi tinotenda kana chiri chokwadi chiri kunzi chiri kubuda mufirimu iroriri, hurumende ichadzidzo chidzidzo chikuru kuti mukufamba kwenguva kana kuti ramangwana inyatsoferefeta vanhu vainokwanisa kupa mabasa ehurumende. Sezvatakambotaura zvazvo kuti vanhu vazhinji vatiri kuona vakamira nemutungamiriri wenyika, vazhinji vacho tiri kuzongoona vachingo vachinenerwa mhosva dzeuori.
Saka munofunga here kuti pane zvadzidzwa nehurumende panyaya idzodzi dzakadai dzekuti vari kuswedera pedyo nemutungamiri wenyika vari kuzobatwa mumambure euori?
Ndinofunga kuti hurumende yadzidza zvikuru kuti ione vasori kuti vanofanira kuferefeta vanhu kuti vapiwe mabasa akafanira newayaya, zvikuru sei ivo vasori, kuti izvozvizvi kana vakatadza basa vari kuisa mutungamiri panzvimbo yakaoma chaizvo, nekuti ndio vanofama recommendations kune mutungamiri wenyika kuti uyu munhu uyu anoitawo pabasa iri uyu haiti. Apa ndinofunga kuti vasori vedu vakatiregerera zvikuru, nekuti izvozvizvi vaisa mutungamiri wenyika panzvimbo yakaoma.
Avo vange vari vaAlois Chaumba veAnti-Corruption Trust of Southern Africa vari paRunare neStudio 7. Sangano reMisa Zimbabwe rinoti rinoshora zvikuru vatori venhau vari kukwidzira mikana yokumirira muparamende bato riri kutonga reZANU-PF musarudzo dzichaitwa pakupera kwesvondo rino. Murongi wemisangano muZANU-PF vaMike Bima vakaudza vatori venhau kuti vakatambira magwaro akawanda kubva kuvatori venhau vari kuda kukwidza musarudzo idzi. Vatori venhau ava vanonzi vanoshandira mapepanhau nenhepfenyuro dzehurumende. Mukuru weMisa Zimbabwe vatavani mwoyo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanhu vane kodzero yekuita zvavanoda, zvaitwa nevatori venhau izvi zvinosvibisa zita revatori venhau vose munyika, vachiti vanotarisira kuti vatori venhau ava havadzoki kuzoitazve vatori venhau.
SeMisa Zimbabwe toramba takatsika pachiga chedu chatinofamba nacho chekuti vatapenhau kana vafunga kupfuura muganhu wekuti vakuda kusiya havo kutapa nhau voenda kupolitics, ngavaite kudaro asi ngavasiye kutapa nhau. Nekuti kana wafunga kuikrosa ibvo waenda zvachose, nekuti ukaita uchienda uchidzoka unotivigira madhimoni epolitics anova anotivhiringa mukushanda kwedu kwatinogara tichiita. Sezvamunozivawo zvikurusa kuti kupepetwa kwenhau kwakamirira pazviga zvekuti hapana anopokana neumwe. Saka isu zvatinonyanya kushira ndezvekuti kana vanhu vafunga kuti vakuda kupfuura
mutaro wekutapwa kwenhau vakuda kuita kune zvimwe ngavaite kasoziva kuti aiwazve tapedzerana takuchitopfuurira takuenda kundoita zvekuti pepetu zvekuti zvematongerwa enyika.
Vamwoyo vatori venhau vakaudzwa here pamiremisa Zimbabwe maererano nenyaya iyi? Makaishambadza zvakakwana here?
Muna 2018, pakapera sarudzo dza 2018, misa yakashedzera gungano ichiedza kuti tivheneke kuti kutapwa kwenhau kwangu chifamba sei. Tikabvumirana muna post 2018 election pa holiday in tikaita zviga zvimwe zvezviga zvatakaita. One chacho ndechekuti vatapi venhau kana vafunga kuda kuita zvepolitics ngavachisiya kutapa kwenhau, nekuti ichi chidanho chakakosha muupenyu hwedu vatapi venhau kuti tinogara tichitaura kuti isu hatiiti politics, tinomirira nhau. Saka zvazvinongoreva ndezvekuti vakaita vachiti uku vaenda uku vadzoka, vachandoita vachiita basa repolitics vachadzoka nemhandu dzavo mukunyorwa kwenhau. Zvoti vobva vachidzingirirwa nevari kudzingirana nawo vosvika vandopinda makazara majournalists. Pavanosvika vachivhiringana kudaro vanosvika vachivhiringidzawo nesu tisina nenyaya dzavo. Saka ngavaite chinhu chimwe chete, fambira chimwe sadrive ambulance. Rega kuti ukuwainda ukuwadzoka kumbomba kumbo kusha. Aiwa isu tachikataura semisa kuti hatibvumirani nazvo. Tikanyorerawo zvakare vakasiyana siyana mukutapedza kuita gungano iri tichitaura kuti ndozviga zvatabvumirana. Saka majournalists afunga hawo kuti takuda kuenda kune rimwe divi. Hazvina kushata vakawanda vakadaro vakazviita vanosanganisira vanova deputy minister weinformation vaimboemutape venhau, vanosanganisira munyimiriri wezanupf kunyanga south vamandiwanzira vaimboemutape venhau, vanosanganisira walukutambo rinyoka vaimboemutape venhau. Vakawanda vakadaro vaimbovatape venhau vana makosi ndlongwani. Vose havakataura muupenyu hwavakati isi takubva bhabha ivakumana nevasikana tozoonana vakaenda.
Saka Misa Zimbabwe inoti kunhengo dzayo pazviitiko zvakadai.
Semisa Zimbabwe tinoramba tichitsoropodza nhunzva tunzva nondira mutsime dzinoti uku dzoda kunyora nhau uku dzoda kukwidza mupolitics. Idzodzo inhundira mutsime dzofarwa kuti dzirambe dzichitaurwa nezvadzo kunzi ngadzisadzoke dzichitikanganisira tsime redunhu, nekuti tsime redunhu harisi tsime ravo. Naizvozvo Semisa tichange tichiramba tichipesvedzera kuti zvakadaro senge zvichiitika.
Avo vange vari mukuru weMisa Zimbabwe vatavani mwoyo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichitevera mashoko akataurwa naIshe Fortune Charumbira ekukurudzira kuti mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vaite nhaurirano nemutungamiri webato reZANUPF vaEmmerson Mnangagwa pamusoro pekuumba hurumende yomubatanidzwa. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika muzvinafundo Stan Mukasa vanoti chikuru apa ndechekutarisa kuti munhu akataura izvi ndiani uye chii chaanoziva. Vachiti kunze kwekuti vamunangagwa pachavo vabuda pachena vakataura izvi pachavo, nyaya iyi haina zvainoreva.
Chinhu chekutanga ndechekuti ari kufambisa shoko racho iroro kuti kune mutauro yakadaro ndiani. Chatinoziva ndechekuti kune kutaurirana nerwesere kuri kuitwa. Chinhu chikuru chatinofanira kuti tiziva ndechekuti ari kudhonza nyaya iyi ndiani. Wachamisa awangakwanise kuva wanoendesera nyaya pamberi wana Munangagwa wasina kuda wasina kubvuma ba. Inyaya inotofanira kubva kuna vamunangagwa. Remember zvakaitika mugore ra2008. Vamugabe ndivo vakazopushwa newe SADC kuti chiitai Government of National Unity. Kunze kwekuti tatonzwa kubatorana Munangagwa kuti ndo zvavada kuita, munhu akabata simba kumusha uku ndava Munangagwa.
Bato Triple C rinoti munhu anenge akunda ndiye anofanira kutonga. Naizvozvo bato iri rinoti harikwanisi kuita hurukuro pamusoro pekuumba hurumende yomubatanidzwa sezvo izvi zvichizokonzera kuiswa kwemamwe masimba mumaoko emunhu anenge asina kusarudzwa nevanhu. Munoti Professor Mukasa.
Zvese zvavataura izvozvo, ya, ndopakamira ndiri weTriple C kuti tikuda maelections ari fair ari free. Anenge ahwina ahwina, kana vamunangagwa wahwina wahwina, kana vachamisa wahwina, ndo zvavari kuda izvozvo. Ndinoziva kuti vamunangagwa vanoziva kuti kukaitwa mafree nemafair elections kwandorusa, saka vari kutsvaka nzira dzekuti kuve neimwe nzira yekuti varambe vari mukutonga. Saka ndokwakuya nyaya dzekuti kuve nendire negovernment of national unity. Asi tinofanira kuti titange tanzwa kuna bato ravamunangagwa kuti vanotipa.
Avo vanga vari muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania nestudio 7. Tabata Ishe Fortune Charumbira vakati vanga vasingakwanisi kutaura nesu panguva iyoyo. Nzou dzinonzi dziri kukonzera mhirizhonga mudunhu reBubi kuMatabeleland North, kwadzinonzi dziri kuparadza zvirimwa. Boka renzou dzinosvika makumi mashanu dzakambogara kwemazuva mashoma mune mamwe mawadhi anosanganisira Kenilworth Ward 19, Headquarters Ward 21 neKanyane Ward 10 nenzvimbo dzakatenderedza. Zvachakadaro, shumba dzinonzi dziri kufambawo pamadiro muguta reKariba kunyanya mumusha unogara vazhinji weNyamunga. Bazi rezvokuchengetedzwa kwemhuka rinoti riri kuita zvese zvarinogona kuita kuchengetedza upenyu hwevanhu. Ivan Zininga abata mutauriri weWildlife and Parks vati nashefarawo kuti tunze zvizhinji.
Vavanhu kana kuti panorayiwa vanhu kazhinji zvinoitika nguva yeusiku. Saka tiri kuti kuvagari ngavaedone pavanokwanisa kufamba kwakachena. Ndochekutanga. Chechipiri, kana vakaona mhuka idzi ngavadzipowo mukana. Ngavasadzityisidzire kudziitira ruzha kana kuita kunge kuda kudzikandamisa, nekuti dzikagumbuka dzinokwanisa kukuvadza vanhu. Ndo zvakawanda zvatinokurudzira vagari. Asi kuKariba vanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka nemasango vatoripo izvozvo kuitira kutarisa kuti shumba idzi dziri kufamba sei. Toona sekuti gore negore shumba idzi dzinodarika nepadziri kunzi dziri kuwanikwa, ndo padzinofamba nhamo. So saka vanhu vanofanira kungawo vachitarisawo, vachiedzawo kusafambira mune masango akakura, vafambirewo munzira dzanga dzinoonekera nekufambawo vakati wandei kana kunyanyaya vachifamba masikati.
Asi mhuka idzi hatiti dzinonzi dzagara dzanga dzingoveko kubva kare kare, vanhu ndo vakatouya mumatunhu anga aine mhuka idzi pakare. Vanhu vanga
vanhu vagara vaigarisana nemhuka kubva kare. Asi tinoti mhuka dzanga dziri shoma, vanhu vari vashoma. Saka pari zvino mhuka dzawanda, vanhu vawanda, nyika haisi kukura. Saka paimbova nemhuka kana kuti topa senenzaniso mugore ra1980 takanga tine mhuka kana nzou dzinosanganisira idzo kana kuti 40,000 vanhu munyika munomu vanga vari kana mamiriyoni manomwe 7 million. Asi pari zvino toona sekuti mhuka dzaakumanzou chete dzadarika dzaakutosvika 100,000 vanhu pari zvino vaakudarikira kuma50 million. Saka nyika haisi kukura, asi mhuka nevanhu zviri kuramba zvichiwanda zvichiwedzera. Saka panobva paita mapitse epekugara, mapitse echikafu, mapitse emvura, nekuti nyika kana kuti rizosi yatakagarira haisi kukura, iriramba iri zvairi, asi mhuka dziri kukura. Saka panopesera paane pressure muminda yedu.
Mutauriri weWildlife and Parks vati nashefarawo vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Chombo tarisa zviri mumapepa nawo anasi. Mu News Day, meya veguta reHarare vaJacob Mafume vanopomera mhosva gurukota rezvemitambo amai Kirsty Coventry nasachigara veSports and Recreation Commission vaGerald Mulochwa nekupinza Zimbabwe pasingadzopi pamusoro pekupopotedzana kwavo zvisina maturo nesangano rinoona nezvenhabvu repaSports reFIFA. Zimbabwe yakambomiswa kuita mitambo nedzimwe nyika zvichitevera kupindira kwehurumende munyaya dzezvenhabvu. VaMafume vanoti vaviri ava vari kukanganisira vechidiki munyika nekuuraya mutambo wenhabvu munyika. MuZimLive.com, Zimbabwe National Water Authority, ZINWA, inoti vanhu munyika vane chikwereti chayo chemvura chinoita madhora emunyika mabhiriyoni gumi nemapfumbamwe kana kuti 19 billion Zimbabwean dollars kana kuti madhora ekuAmerica anoita mamiriyoni makumi maviri nerimwe. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Right, isu echidiki weZambia, I think takufana kupepuka manje. Zviri nani kuenda kokuzvishiya, zviri nani kuti tapanduka kana kunzi tiri kutsigira vice president. Taakurambidzwa kupindawo makambeni ari kuitwa, tinoitwa vetting yei. Tisiyei katikwikwidza netiga kana tahwinawo tahwina. Tiri kuitwa vetting ndeyei vetting. Ini ndiri kutoziva kuti chigaro ndachishaya, saka hapana, takufana kungwara. Taisai muone government yacho iri. Vanhu vakangobva kuna mugadzi vakangoiswa ende vagara varimo muhurumende. Kubvira nekubvira vachena musoro vanorara muparliament. Isusuwo tiri kuti mbotiregai vakava vechidiki titore zvigaro. Ndo zvamunotaura kuti vechidiki nemadzimai ngavatore zvigaro. Taura kukwikwidza moti tiri mukuzvivheta kuti tiri kuto sapota chiwenga. Ndinotoziva ndiri munhu arisiri kutokwana pavetting. Izvozvo ndiri kuzviziva. Saka vetting yacho ndeyei kana muchiti tipinde mumafositions. Tiri kuzvikambenera zvakanaka tichanza mari dzedu musikutipa mari kai. Tiri kuzvikambenera tega. Maona kuti vanhu venyu tinowadya makutaura kuti akuita vetting. Kuti musarudzika vanhu venyu vamunoda vakakurisa. Iwowo bhozi isusu wechidiki hanzikuti musapota chiwenga. Makazviona kupi? Ende wai muri imimi munopatsanwa that part bado riri kupatsanwa nokuda kwenyuni. Haha, itai zvamuri kuita. Inini ndiri muMozambique but izvozvizvi haa ngaapinda hake mukoma. Ngaapinda hake.
Mazera sei machampions, mazera sei kwese kwamuri mukaviyoni mawadzi ose. Kuita registration ikuindira mberi zvakanaka chose asi tachikumbirawo machampions anenge akazvipira katifambe pamasendazi ose panenge pachitwa registration tidzinge mazivano ezano anenge achitora maserial numbers vachitikwai tatumwa tazodai tiroganaseni yakadai ndezvekunyepa zvinhu izvozvo zvavari kuita izvozvo zvichatozoshandiswa kushishidzira vanhu vanenge vada kushanduka machambions. Ndokumbirawo mangwana pasandura ngapasvike munhu please, mangwana pasandura ngapasvike munhu zvatosira zvichitoitika nhasi. Nini handina simba moko angu akabatwa tupandoshandira.
Ndinoda kuti nditaurewo nezvemachina ari kuchera goridhe achiendesa kune dzimwe nyika. Mubvunzo wangu unoti kureva here kuti varungu pakagwiwa hondo yakazopera 1980 zvichinzi varungu vari kutora upfumi hwenyika vachiuendesa kunyika dzavo, kureva here kuti machina ari kuchera goridhe iri achiriisa muZimbabwe? Nekuti machina mukatarisa nzvimbo dzakaita sekuMozambique uku vakatema miti vakaita zvese vachiendesa kunyika kwavo. Ko kuZimbabwe vari kuzviita sei uye hurumende inozozvimisa sei kuti vasanga ichienderere mberi nekuchera? Kwese kwavari kuchera vari kusiya mazikombe akangodaro. Hausiwo here upfumi hweZimbabwe huri kufanira kuti hutiumbewo hutivakirewo zvakanaka muZimbabwe ihwohwo huri kutimbwa nemachina? Hurumende haina here mishini inochera magoridhe aya itengese kune dzimwe nyika ichigona kuvaka nyika? Nekuti mukatarisa machina hana chaanochera chero basa chairo vanobva nevashandi vavo kunyika kwavo. Chikafu chaicho havatenge munyika menyu, vanobva nechikafu chavo. Saka chavari kugena chii? Kutreniwa nechina here masoja eZimbabwe? Vasina kana futi kana chimwe chunhu. Ngatimutsei pfungwa titarise kwatiri kubva nekwatiri kuenda.
Tinoda kutaura pamusoro peZANU-PF. ZANU-PF, mukuru weZANU-PF uyo. Gwendo runo mukuru wangu. Hakuna kuwanenda na kumkuru wangu. Hatichadi. Hatichadi. Wakadua kutura nyika kitachaiva mba mkuru wangu. Wakadua kutura nyika kitachaiva mba. Saka hakuna kana kumwe kuwanenda na kwa hatichadi. Tanit. Hatichadi. Tanit. Nyika itogu kitachaiva mba. Kuride mongo tora mjisenga. Lutia mongo tora mjisenga. Ngoda mongo tora mjisenga. Muri nimo gamba menyi momo. Ni amazenyu. Ipa pondo pataramba, kunyangwa mtu ya kuwana mchizoka kuwana, mnu wafu za kuti kudii kurelino. Isondoso atisinga hadi, taramba atichadi, takuda shandu kumunyika, takuda shandu kumunyika, atichada.
Kama mkoma wante hapo, murise mtumpoele. Anisho angu, nchilonzi shuhu, njini mwono uzo anisubiheki, njini masho pandi, na wandu nilakutenda jahizo. Ane mashoko akataura na acharumbira kuti anenga awina ma election gadikle munenga awina sese zvinenge zviri kwete kuda kubiridzira vanhu vozofamba neiye munenga awina dai munyika medu maita kana vanhu vashanu chaivo vanopfungwa dzakaita sedza vacharumbira zvisinei nekuti vanhu vaya vanobva kubato ripi ungava kuzano kana ku TPC kana ku MDC kana ku party ipi zvayo tikangwana varume vanokwana kuti vashanu vane pfungwa dzakadero tomona nyika yedu ichivakika ine zvakanaka
varume njee tinovhota nekuti kutaura kwatinoita pasocial media ukukoko hakushandi kana tikasano register kuvhota kuna ana baba vari mumagadheni nana sekuru vari muminda izvezvi vanongosimuka musiwo kunovhota vosvika vovhota isu tichingovapa social media votodzosera zanu PF iyoyo isu vetripusi tichingovapo takangorindira social media saizvezvi saka dai zvaibvira tisaperera pasocial media handei ndo mukana watiri kutopuwa nezanu PF iyoyo kuti kana vatitendera kuvhota vatotipa mukana wekuvabvisa saka wanzi dheti rangu anaunziwa handei tino
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu atina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchiti udza zvamunofunga pane zviri kuitika Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeEcuador iri kuongorora tsamba dzina mabhombi dzakatumirwa kuNathan Euro nemanewspaper yemunyika iyi nemuvhuro. Vatori venhau vemuEcuador vanoti izvi zviri kuitwa senzira yekuchichidzira vatori venhau kuti vasabudisa chokwadi chezviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gurukota reAmerica rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakaudza nezuro paramende yeAmerica kuti rwendo rwemutungamiri weChina vaShi Jinping kuRussia pamwe nezvavakavimbisa kupa mutungamiri weRussia vaVladimir Putin hazvienderani nezvinotarisirwa neAmerica mukuedza kweAmerica kupedza hondo pakati peRussia neUkraine. VaBlinken vakataura izvi pane tarisiro yekuti vaShi Jinping vangataurawo parunhare nemutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Financial Intelligence Unit inonzi iri kuferefeta vaHubert Madzinire vanozivikanwa nerekuti Hubert Angel pamwe nemumwe muzvinabhizinisi vaIwan Macmillan pamusoro peuori hwekubudisa pegoridhe kubva munyika zvisiri pamutemo. Ndiri muWashington DC ndini Tanoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.